Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechishanu kubvumbi 14, 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nepenyuro yeAl Jazeera inoburitsa chikamu chechina chinove chekupedzisira cheongororo yeuori hunonzi huri kuitwa mukuburitswa kwegoridhe munyika, pamwe nekucheneswa kwemari dzakasviba. Mazita emutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemhuri yavo achiburitswa zvakanyanya. Gweta riri kumiririra mumwe wevari kufumurwa nevhidhiyo reAl Jazeera vaHubert Angel. Muzvinafundo Lovemore Maduku vanoti vaAngel vari kuti zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika nekukanganisa upfumi hwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nepenyuro yeAl Jazeera nasi yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira pafirimu rayo rakanzi Gold Mafia Episode 4. Icho chinoratidza kuti mumiriri weZimbabwe kunyika dzemudunhu reEurope neAmerica vaHubert Angel vanogona kunge vaishanda nemakoronyera anoburitsa goridhe munyika pamwe nekuchenura mari dzakasviba. Uyewo vanogona kunge vaironga kuti makoronyera aya asangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Munyaya iyoyo gweta rava Angel muzvinafundo Lovemore Maduku vaudza vatori venhau kuti vaAngel vati zviri kuburitswa neAl Jazeera mahumbwe uye zvakaitwa nevanhu vaida kusvibisa zita remutungamiri wenyika pamwe nekukanganisa upfumi hwenyika. Mutori wedu wenhau Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Chikamu chechina chabuda nhasi chakanzi Gold Mafia Episode 4, Here the King with You, chinoratidza makoronyera akaita sava Ewan McMillan, vachitaura pachena kuti vanoshanda nemutungamiri wenyika pamwe nevana vavo. VaAngel vanobudawo vachitaura nemakoronyera, vachiavimbisa kuti vanokwanisa kuvarongera misangano nemutungamiri wenyika, uye kuti anokwanisa kushandisa ndege yemutungamiri wenyika kutakura mari kana goridhe pasina zvinoitika kwavari. VaAngel pane zvimwe kamu vanobuda vachitombofonera vavanoti mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxilia Mnangagwa, uye kuti vane nhamba dzefoni dzemutungamiri wenyika. Vhidhiyo iri raburitsawo pachena kuti kunyange mudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika Mushaka vaRobert Mugabe, amai Grace Mugabe vaiburitsawo mangoda munyika zviri kunze kwemutemo. Asi vachitaura nevatori venhau muHarare nhasi, gweta ravaAngel muzvinafundo Maduku varamba kuti vaAngel vanoshanda nemakoronyera, vachiti vanhu vanobuda muvhidhiyo iri vanhu vaida kukanganisa upfumi hwenyika. Vati vaAngel vakazoramba vachitaura nevanhu ava nevasori kuti vaone kuti chinangwa chavo ndechei.
Vedu vakaona kuti vanhu zvavari kuda kuonera president hazvina kunaka, saka musati vaone president. Asi musavati ivo vasaona president, chingofamba inavo munyatsonzwisa kuti chii chavari kuda. Asi muchitodawo kuti mutongo feya kwavari kuona kuti zvii zvavari kuda kuita, tichida kuti tiprotect zvinodiwa munyika, kuti vaya vanoda kukanganisira Zimbabwe, vavengi veZimbabwe vanomboshandisa matactic api? Saka ndo zvamunozoona achingoti orait tichadai tichadai, vachingoda kuona kuti vanhu ava vada kusvika. Saka hapana zviri chokwadi zviri mukati muyamuyamu. Hakusuti kwa vaito tawa vaito ronga shokuti vaburise goride kupewe kunze kwenyika.
Vama duku vati huo kunyange va angel vachishana ne mtungamiri wenyika avashandi ne muzimai kana muriavo.
Tombo zivanga vachoni taura nitaure vanu kuti iya asa tatombo sangana ne muzimai wa president. Uya anakana mana we muria president wakambo sangana nae.
Vaindira mberi vachiti ziripachena kuti donzo re Al Jazeera ndere kusubisa va angel pamwe ne mtungamiri wenyika ne kuvatora simakoronyera ane tawori nekuburitsa goride munyika vati vachaendesa Al Jazeera kumatare pamwe nevamwe vainyura manyepo pamusoro pava angel pamadande mutande vanongurura nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira Lazarus Sauti vaudza Studio 7 kuti Al Jazeera yaburitsa pachena kubiwa kunoitwa zvicherwa nevashoma vazhinji vachishaura nenamo
Mari yemuno muZimbabwe kana takaitarisa yezvicherwa imari inofanirwa kunge ichidzoka ichivandudza upenyu hwevana veZimbabwe nekuti zvicherwa izvo zvazvisizve government chete ndezvemunhu wese
vasauti vashora nyaya yekuda kusungisa vanhu vainyora kana kutaura pamusoro penyaya iyi vachiti vanhu vanofanira kusununguka kutaura zvavanoda vanongorora magariro akanaka evanhu vatendai Ruben Mbofana vati zvabuda muchikamu chekupedzisira zvinotyisa uye zvave pachena kuti vazhinji vari kutambura nekuti upfumi hwenyika huri kumorwa nevashoma
chakudiwa apa ndechekuti vana veZimbabwe ngavachionawo izvi voti aiwaka izvati zvitambiri izvati zvibvumi ngavachitoona kuti vana Zimbabwe umwe noumwe zvake anoziva nzara iri mumamake dai achisumuka ati enough is enough
vatiwo paramende inofanirawo kutora matano
kuda kuona kuti paramende yedu ine vanhu vanotimirira ngaichiragidza meno ngaichiragidza mazino kuti izvi zvakabuditswa mudocumentary izvi ngapaitwe action vana ZAC Zimbabwe Anti-Corruption Commission iri kupi toda kuinzwawo zvino ichitaura kuti ndokuti apa pari kubuda vanhu vachizvitaurira voga nemuromo wavo kuti tinoba
Mumwe vavataurwawo muvhidhiyo iri ndava Scott Sakupwanya vanhu venhengo yeZanu PF iri kuda kumirira mabhuku musarudzo dzeparamende avo vanonzi navaangel ndivo vave pamusorosoro pakutengesa goridhe munyika nhengo dzeparamende dziri kushushikanawo nezviri kuitika uye dzinonzi dziri kuda tsanangudzwa kubva kuhurumende hatina kukwanisa kunzwa kubva kuhurumende sezvo gurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati vange vari mumusangano uye vange vasati vapindura mibvunzo yedu pataenda pamhepo asi amai Mutsvangwa vakaudza vatori venhau masvondo maviri apfuura kuti hurumende yave kuongorora nyaya iyi pamwe nevese vari kuzvitutumadza muvhidhiyo iri mutauri weZanu PF vaChris Mutsvangwa vakabudawo vachishoropodza vhidhiyo reAl Jazeera iri vachiti rakaitwa nevanhu vasiri kufara nekuti zvizvarwa zveZimbabwe ndizvo zvave kutungamira mabasa ekuchera nekutengesa goridhe izvo zvaisiitwa nevachena ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja
Remangwana rezvizvarwa zveZimbabwe zvinosvika 178,000 zviri pamagwaro eZimbabwe Exemption Permit muSouth Africa rave mumaoko edare repamusoro rePretoria High Court apo vatongi vedare iri votarisirwa kupa mutongo wayo panyaya yakakwidzwa mudare nemasangano matatu ari kumirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kupikisa danho rehurumende yeSouth Africa rekumisa kushanda kwemagwaro aya panopera mwedzi wachikumi gore rino. Nyaya iyi iyo yakanzwikwa mudare kwemazuva mana yapetwa nhasi magweta ari kumirira gurukota rezvemukati meSouth Africa vaAaron Motsoaledi achiratidza kuti akapotsa izvo zvinonzi nevamwe vari kutevera nyaya iyi zvinogona kupa mukana wekuti hurumende yeSouth Africa itepurwe. VaMotsoaledi vabudawo pane rimwe vhidhiyo vachinge vari kushoropodza magweta avo vachiti akatadza basa mukuzeya nezvenyaya iyi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamujodzi mutandiri avo vari muSouth Africa.
Kune nyaya nhatu dzanga dzakaendiswa kumatare emhosva. Yekutanga yanga iri Helen Suzman Foundation. Bare remhosva rakareserva judgment kana kuti rakati richazopa mutongo wacho mumazuva anotevera. Helen Suzman waida kuti decision yakatorwa negurukota rezvehome affairs vaMotsoaledi araifanira kutorwa pasina kukonsauta kana kutaura nevanhu vanga vaine mazekip pemidzayo. So ipapo dare rakareserva judgment yacho yakanzwika. Pechipiri inyaya yanga ichimiririrwa negweta rinozikanwa rinonzi vanhukaitovi. Panyaya iyi zvinoita sekuti malawyers ehurumende kana kuti aimiririra department ramutwalet anenge akakonsida kuti aiwa nyaya iyi hatigoni kuihwima, saka vakaurirana kuti vanogara pasi voita agreement vosetla zvisina kunzwika nedare, asi vari kuurirana vari kutaurirana pasi kuti ha unenge une point zvauri kutaura tinourirana nazvo. Ndo saka tazoona minista vachipopota ithink nhasi vachiti aiwa malawyers akakanganisa daitaka zvimirira tega taigona kubudirira, inhau yekuti panoita sekuti malawyers kana kuti magweta egurukota rezvehome affairs akakundikana kuti ahwine nyaya iyi vakakonzida isati yapinda mumatare.
Izvo zvese zvanzwikwa mudare nezvamataura izvi zvinosiya papi vana vezimbabwe? Tingati vangatarisira here kuti remangwana ringange rakajeka?
Tiri pataingove mukoma jonga kuti hatizivi kuti tiri kuenda here kana kuti tiri kudzoka parizvi, nekuti gurukota rehurumende yesouth africa vamutsvaledi vari kuita sekuti vari kuramba vakatsika pavaive vakatsika kare kare. Zvizvarwawo zvezimbabwe zvanga zviri pamazetp zviri kurambawo zvakatsika pazvanga zvakatsika zvichiti aiwa muitirwo wakaitwa zvinhu hauna kumira zvakanaka. Saka zvinosiya vanhu vachingori pavaive zvisingazikani kuti richazovei ramangwana.
Avo vanga vari mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa musangano reSouthern Africa Liaison Office vamunjodzi Mutandere vari parunare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Bato reCCC rinotungamirirwa navaNelson Chamisa nasi raita musangano nekanzuri inoona nezvesarudzo muSADC yeSADC Electoral Advisory Council iyo iri munyika, apo pakurukurwa nyaya dzakawanda dzinosanganisira matambudziko anonzi ari kusangana nebato iri pamwe nevana veZimbabwe pamberi pesarudzo dzegore rino. Zvimwe zvakakosha zvinonzi zvakurukurwa zvinosanganisirawo kurudziro yekuti SADC ipindire mukuti sarudzo dziitwe dzakachena, gwaro revavhoti riwanikwe pachena, uye kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvibvumidzwe kuvhota, pamwe nekuti zvinenge zvabuda musarudzo zvikasike kuziviswa. Kanzuri yeSADC iyi yapinda munyika svondo rino kuzoongorora kuti Zimbabwe yagadzirira here kuita sarudzo dzakajeka murunyararo uye ichitevedza zviga zveSADC Principles and Guidelines, uye iri kusangana nevose vane chekuita nesarudzo munyika. Vamwe vagari vemumaruwa ekwaGutu mudunhu reMasvingo vari kupomera vechidiki vemusangano wezano PF mhosva yekuvatyichidzira kuti vavhotere bato ravo musarudzo dzegore rino, vachishandisa mashoko anonzi akabva kumutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa ekukurudzira kuti vavhoterwe ari kutumirwa padzinharembozha. Vechidiki ava vanonzi vari kuti vanhu vakasavavhotera vachazovateverera sezvo mukuru wavo ane nhamba dzenhare dzavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vagari ava vanoti tanga svondo rino vari kutambira mashoko munhare dzavo anonzi ari kubva kumutungamiriri webato reZANPF ari kuvakurudzira kuti vagare vapinda mumagungano epanharembozha eWhatsApp kuti vakurukure nyaya dzebudiriro. Vamwe vakaita samuzvare Poshia Muza wekuchisheche vanoti vechidiki veZANPF vave kushandisa mashoko ari kutumirwa panharembozha kuvatyidzira kuti vatsigire mutungamiriri wavo pamwe nebato ravo, vachiti vane nhamba dzemunhu wese nekudaro vanoramba vachavabata.
Inini ndiri mumwe akasangana nemameseji aPresident ED Munangarwa, ndinogara kuno kwaGutu muGutu Central. Vari kufambawo vachichichidzira vanhu kune dzimwe nzvimbo, vari kutotaura kuti tiri kuthreatenwa ne nenyaya dzema message iwaya kuti izvoni president vanenge vachikona iyi mairirano nemaitira munenge muchiita kuti izvoni uno uri kufamba sei.
Izvi zvatsigirwawo nemumwe mugaro wekwabhasera vaMike Murianadzo.
Kuno kwagutu kwabhasera kwaita dambudziko rekuti pane mameseji akatumirwa vanhu aya achinzi ari kubva kuna president, akatumirwa vanhu matext message. Saka vechidiki vesanu PF vari kufamba mumaraini dhodhodho vachivhundusira vabereki vachichidzira vagari kuti zvose zvamuchaita zvese president vane nhamba dzenyu mazvona. Voterai siri zanu PF nokubatai after malaysia tinenge tichitoziva nepamuchavhotera pose.
Vamwewo vanoti kushandisa kwenharembozha dzavo kutumira mashoko aya kutyora kodzero dzavo sezvo vasina kuwirirana kuti dzishandiswe nenzira iyi. VaWycliffe Matindike vanove mugaro womampanda wana vanoti zvinorwadza kuti nharembozha dzavo ishandiswe nebato rezanu PF iro ravasingatsigiri.
Nguva inozvi tasangana zvine mameseji iwaya ndoshaya kuti zvandinoona izvi zvichipinda mufoni mangu nemavengero andinoita zviito zvezanu PF ndinotyo kuti zvinofoni iyoyiyi ndingasaita sendichairasa here. Ndinodawo kuti handina pandinonzwa pandinovava pandinoyemura chichipi zvacho chinoitwa nezanu PF.
Asi mutauriri weboka revechidiki muzanu PF mumasvingo vachausimungana savanoti hapana humbo hwekuti mashoko aya akabva kumutungamiriri wavo vamunangagwa.
Mameseji aya tiri kungomaona pasocial media, asi social media chii chinogona kungogadzirwa nemunhu? Ini pache zvangu ndinogona kudogadzira screenshot ine mutungamiriro webato vanelson chamisa wo vachitaurawo nevanhu. Saka kana pasina humbowo zvinonetsa kuti tipe kana kudzo kuti zvingava zvii. Uye chepiri, hapana chakashata kuti mutungamiri wenyika ange achitaura nevanhu venyika yavo nyaya dzedevelopment.
Vamugarasa vanoti vechidiki vebato ravo havaiti zvekutyidzira vanhu uye vakatotanga kutsvaga rutsigiro murunyararo. Mutauriri webato rinopikisa reCitizen Coalition for Change kana kuti TPC mumasvingo vaDerek Charamba vati vakatambira zvichemo kubva kuvatsigiri vavo kumaruva vachiti bato riri kutonga riri kutyora mitemo yesarudzo nekutumira vanhu mashoko aya panharembozha dzevanhu pasina kuwirirana. Vanoongorora nezvematongerwo enyika vakazvimiririra vaArchibald Madhidha vati zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti sarudzo dzichaitwa dzinenge dzisiri pachena.
Izvi zvinotirwadza, zvinotiratidza kuti musarudzo dzatiri kupinda idzi pane mapoka akawanda chaizvo anosungirwa kunge asina divi raakarerekera ari kushanda nebato riri kutonga.
Vagari vekwagutu vanobatana nevamwe vagari mumadhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Masvingo nemamwe matunhu munyika vari kuti vari kugamuchira mashoko anonzi ari kubva kumutungamiriri webato rezanu PF vari mutungamiriri wenyika vamunangagwa apo sarudzo dzave kuswedera. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo. Dini Godfrey Mutimba.
Tinotenda Godfrey Mutimba. Taitazve rombo rakanaka nhasi, taita mumwe muyenzi atitsika muno mustudio, muzvare Manyara Irene Muyenziwa, vanove mutungamiri werimwe bato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti FORAS. Tinokuchingamidzai nemufaro, muzvare Muyenziwa.
Ndinotenda nekunge ndiri pano nekundi invita kwamaita.
Mungatiudza kuti chakusvitsai kuno kuDC chii?
Chandisvitsa kuno inyaya yeIMF neWorld Bank, debt restructuring. Iri kuwanikwa iyo kuti iri kutambudza vanhu vemuAfrica zvikuru kuti tione kuti tingaunze mari yeFDI tichishanda neIMF neWorld Bank kuti zvikwereti zvenyika dzese dzeAfrica dzinge dzichibatsirikana.
Saka misangano yamuri kupinda iyi yakakosha zvakadii nematambudziko amataura aya kuti ari kusanganikwa nawo nezvizvarwa zveZimbabwe?
Yakakosha zvikuru nekuti ine matools avari kutaura ivo ekuti Africa yose, not just Zimbabwe, Africa yose inge ichiziva matools manyowana aya avari kushowa nekuti dzidzisa akaita saiwo sana data dynamic tools avanenge vachitarisa kuti nyika nenyika dzakasiyana chikwereti chavainacho chakareba zvakadii ende chakadzamira zvakadii ende nekunge vachiticha nematools aya kuti zvingabatsirisei kuvandutsa zvikwereti izvi.
Mauya zuva rakanaka nhasi. Al Jazeera yaburitsa chikamu chayo chekupedzisira chekubiwa kunonzi kuri kuitwa goridhe munyika nekucheneswa kwemari dzakasviba. Imi sebato munotiwo kudii nezviri kubuda izvi?
Zvinhu zvikuru zvekuti zvinotambudza nyika yeZimbabwe tichitarisa neufumi hwedu ndopa hunobva ufumi ihwohwo. Saka isi takatarisa sebato reForus tinotarisa kuisa iyo maasset management in terms of zvinhu zvakaita semareforms anodiwa pakuti tinge tichichengetedza iwa tinoti mafederal assets zvakaita seminerals. Those are an asset national thing that needs to be looked after. Saka ndo zvinhu zvatikuti tinoisa mareforms atinokwanisa kutinge tichichengetedza maassets enyika yeZimbabwe.
Muri yeZimbabwe yakateerera panguva ino sebato mashoko amunga vasiriwo ndeyekuti kudi.
Isu tinoti vebato reForus tiripo pakuti tisumudzire nyika yeZimbabwe nekuvakwa kweZimbabwe. Isu vebato reForus tiripo pakutsvaga mari yekusimudzira nekuvaka nyika yeZimbabwe.
Mm-hmm. Tinonzwa vazhinji vachitaura kuti madzimai mashoma munyaya dzezvematongerwo enyika idzi, asi imi muri pano muri mutungamiri webato rinopikisa, muri kuzvifambisawo sei semadzimai mune zvematongerwo enyika izvi?
Ndo zvinhu zvatanga tichitaura paiyo nyaya yeIMF neWorld Bank tichitarisa naDr Ngozi vandandi navo just 30 minutes ago. Ndo zvinhu zvatanga tichitaura tichitondora kuwana vanhukadzi vazhinji kunge vari pazvigaro izvozvo zvekunge zvichiinvolva utu ngamiri wenyika.
Tinoda kuti tinganzwawo zvakare muri yeZimbabwe iva neshuviro dzekunzwa zvimwe zvizhinji. Imi sebato atingati muchirungu mapolicies anomisa bato renyu, ndozvinoda kunzwisiswa nevane veZimbabwe zvakanyanya izvi, ndeapi?
Mapolicies edati nawo tine liberalization policy iyo ichitarisa kuti ukadzika uripo pamapolicies arimo muZimbabwe panguva ino anorambidza mabhizimisi kunge achishanda nemafambiro ekuti time efficiency ndiyati tichitarisana nayo. Zvimwe zvatikutarisa mapolicies edu ndeye globalization, kunge tichiwana tichishanda nedzimwe nyika dzakasiyana-siyana pamativi mana ese enyika. Imwe policy yatinayo ndeye privatization, yekuti kutarisa isu kuti tingakwanise sei kuti tiinvolve public private partner ships munyika yedu yeZimbabwe.
Mm-hmm. Kune nhau inonzi diaspora vote inotonzwa mamwe mapato achiitaura zvakanyanya. Munoionawo sei zvii zvamuri kuitawo maringe nenyaya iyoyo?
Nyaya iyo inyaya inonetsa zvikuru pamakore akawanda and it's a limitation kune vana veZimbabwe. But tichitarisa kuti vana vanounza remittances ye in ye out iri kubatsira nyika yeZimbabwe. Zvinhu zvatikutarisa kuti nenguva tichatarisa mitemo iripo kuti tichinje, kuti tisumudzire kurusarudzo rwekuti vanhu vari mudiaspora vange vachibvumidzwawo kunge pinda munyaya dzematongerwo enyika nekuchinja zvido zvavo.
Aiwa, tinokutendai kunge mange munesu pachirongwa chedu chanhasi. Vateereri, mange muchinzwa kumuenzi wedu atitsika nhasi Muzvare Manyara Irene Munyeziwa, vanhu vemutungamiri webato rinopikisa reFreedom of Rights Under Sovereign Party kana kuti FORUS. Vabatei muchirongwa cheLive Talk na 8 PM vachaenderera mberi nehurukuro naMarvelous Mhlanganyahuye.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Makateerera kuno kustudio 7 tichitepfenyura tiri muWashington DC. Muchirongwa chedu chemagitare chesvondo rino tine hurukuro nemuimbi achiri kusimukira wemusambo wesungura, vamwe vanouti museve, zita rake ndi Edson Kana. Anozivikanwa neremagitare sekuti Boss Shindi mwana gokwe, uyo ane kambo kake kari kufadza vazhinji kanonzi Kuchema Kwangu. Ngatinzwei hurukuro yataita namukoma Edson.
Simbi mungu wefungura ndakabere gero kugoko mitsegete uko maki kirea ndakare ndakatanga ndimigredi
Vabereki vakati kudii mukomana achitanga kudhonza waya nekukakata kakata kudai.
Zvakambotanga zvinetsa. Ati hazvina kunginetsa saka ndaitoa kandichitorera dzita rangu wakaveka ndaibva ndabata huku dzavo nemotenga wokuti dzitari rangu wakanzi mutora wakanga yabati madzitara ika huku dzedu dzokuera kana
bhosi shindi vanenge ndururana ko muchaunga umu iri kutambirwa sei nemhanzi yamuri kurova
sofa pane songo inonzi kuchena kwangu kuchena kwangu ndosongo yangu yanyanya kuinda muvanhu zvakanyanya yanga iri kuzvidzisa aivi vabereki vangu ya iyoyo yati fambeni vangu
Inga muri kusenza. Matambudziko imi hamuri kusangana nawo ndapi?
Ya, matambudziko aripo. Zvezvi kange uri muindi mudiki. Ndichakutanga kunenge takakuomera chaizvo. Ninge yakaoma tu kutambirwa kunotinga kusei kuneamedinomagara muzizi mukagara aripo nechemugara cherokaende kanizii kumaredio stations kuribva kwako kunenge kushonedza ndiyozi ndiani vane vanengetora mizi yaa vachiitarisana pasi kwagara kune vagara vatoripo kutambe vanenge vachingoripo
ko vanoda kutaura nemi panharembozha apa makasununguka here kukanda nhamba dzenyu
Ya, namba dzangu ndidzoki dzichina chifomerwa 263-773-865-252
Aha, mwana goko arova Ngaachitisarudzira kamwe chete kaanoda kubuda nako mudariro Woza Friday kudai tigosara tichiti haa mwana goko haana kumira muzi
mwana goko zvanae manje nevange ndimudiraeeiye inonzi yambiro hai musiwa ndinyobva ndanyatsonzwa kuzvechokwadi ndavayambira vanhu
Mange muchinzwa magitare achidonzwa nemukomana wechidiki Edson Kana anozivikanwa neremagitare rekuti Boss Shindi mwana gokwe ari parunare kugokwe achikurukura nesu kuno kustudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo rinouya kune vanodawo kuti titaure navo pachirongwa ichi tibatei pa WhatsApp number zinoti 001-202-465-0318. Tombo tarisa kuti muchirongwa chedu chelive talk nasi manheru tinenge tiinei tiri kukurukura nezveuori huri kuitwa munyaya yegoridhe huri kuburitswa nepenyuro yeAl Jazeera zvichitevera kubuda kwechikamu chekupedzisira icho chaburitswa nhasi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina Gaina Saidi Kumede achikupai chirongwa cheIsindebele.